Ndakati ini nyaya yezvemukuenda kumatare yekuti bail raenda kudare iri nekudare iri nekudare haina zvayaikwanisa kushanda izvezvi zviyeti kubatare zviri kufamba asi handisi kuona zvichiramba zvichifamba zvakanaka kana zvazofambawo zvinofamba.
Ko sei muchidaro vamatuku?
Kana munhu akasungwa nenyaya dzezvematongerwo enyika akangonzi chete uyu munhu uyu ndewezvematongerwo enyika kana ari mujere, zvinobvumidzwa kuti mutaure nezvemunhu iyeye nevamwe vanotonga nyika kuti hei, muri kuona kuti munhu wedu uyu nevanhu vedu ava nezvematongerwo enyika vari mujere. Taifungawo kuti vatongwe vachibva panze, asi tiri kuziva kuti matare ari kuramba. Hapanawo here zvatingakwanisa kuita kuti zviti ukama hwedu hwenyika hufambe zvakanaka, hwekuti imi vari kutonga nyika munobvumidzwa kutaura nevanomirira state, vaya vanonzi maprosecutors. Mukuru wemaprosecutors anonzi prosecutor general. Iyeye ndiye munhu anoti kana nyaya iri kukoti ndiye anoramba bail, ndiye anodefenda nyaya yekuti hatisoda kuti munhu abude. Munhu iyeye akasiyana nematare edzimhosva, haasiri munhu wekuti anotyisa kutaurwa naye.
Saka vanenge vachitaurirana kuti kudii apa navamunangagwa
kuti aonewo zvatinoti muchirungu iwe kupolitics zvinenge zvinozobuda zvakadai zvakadai. Anotendedzwa kuti aoneswe atingati muchirungu mapolitical effects ezvaari kuita zviri kuitika izvozvo. Saka izvi ndakatotaurisa handina kuti vamunangagwa ndo vanofanira kutaurira matare zvekuita, kwete. Asi kuti uzokwanisa kunyatsowirana nauyu prosecutor general zvematongerwo enyika, unotaura napresident, unotaura neveministry, mukuru weminista anokwanisa kuita chizeze kutaura naprosecutor general. Zvinobvumidzwa pasi rose kuti mutaure nevanomirira state. Then kuri kuti mawirana navo kuti mimi tiri kuona kuti kumatare muri kuopoza nyaya nokuti dare parinozorambira vasikala bail haringorambi nezvemusoro maro, rinenge ranzwi ramba neava vari kumirira state. Just like panenge paine gweta riri kuti mupei bail, pozoya gweta rinoti musamupa bail. Gweta rinoti musamupa bail rinenge riri gweta rehurumende rekwaprosecutor restate. Gweta iroro rinomirira state richiramba bail zvinoita kutaura naro zvematongerwo enyika uchiriti aiwa usati munhu yaagare muchitokisi, hausi kuona here ndi MP anomirira vanhu, hausi kuona here kuti zvinopa kunge picture yekuti muri kudzvinyirira rimwe bato rezvematongerwo enyika.